Ongororo iyi iyo yakaitwa nesangano reUnited Nations Capital Development Fund, Center for Financial Regulation and Inclusion, kana kuti CENFRI yekuSouth Africa, pamwe neFinmac Trust, inoratidza kuti uwandu hwevanhu vave kushandisa mbozhanhare kuchengeta nekutumira mari kana kugamuchira mari wakura nezvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana mukati memakore maviri apfuura. Ongororo iyi inotiwo uwandu hwevanhu vari kushandisa mabhanga huri kudzikira, uye kunyangwe vamwe vane maaccounts kumabhanga havasi kumashandisa zvekuti mabhanga mazhinji ave parumandanzombe. Vachitsanangura zvakabuda muongororo iyi, mumwe mukuru weCENFRI vaHeini Baster vati izvi zviri kukonzerwa nekuti veruzhinji havafari nemari dzavanobhadhariswa nemabhanga, uyewo nemari dzavanobatirwa kana vachinge vaisa mari dzavo mumabhanga. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatiwo vemabhanga havasi kuda kusandura mashandiro avo, kunyange hazvo zviri pachena kuti zvinhu zvasanduka sezvo vanhu vazhinji vasiri mumabasa.
They have no idea how to handle the informants. They really have no idea how to handle the informants. They have no strategies. It has never happened to them. And as a result, unless they come up with strategies to supply this demand, you may well find that some of the banks will get into serious problems.
Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi nemabhanga vaMike Nyamazana vatiwo mari dzinobhadhariswa nevemabhanga ndidzo dziri kuita kuti vanhu vashandise mabhanga epambozhanhare akaita seEcoCash, kunyange hazvo makambani aya achivabhadharisa mari yakawanda zvikuru.
Pane zvisati zvanyatsomira zvakanaka ndezvekuti izvo mabhengi nyangwe ari kuedza zvavo, zvavari kupa vanhu vari kutsvaka mari hazvisi kuwirirana nezviri kutsvakwa nevanhu. Ndodambudziko riripo pamusana pekuti maumbirwo akaitwa mabhengi ndeyekuti iwo vanotoda kuti vapote vachichaja mari yekuti kana ukange wavhura akaundi navo pane mari inonzi yekubata akaundi inongochajwa pamwedzi pamwedzi, zvisinei nekuti watora washandisa akaundi yako here, waisa mari akaundi hauna. Iro ndo chinhu chiri kunyanya kutsutsumwa nevanhu, ndo zvichaita kuti vanhu vaende kuma mobile money transfers.
VaSimplex Manango vauza Studio 7 kuti vanoshandisa mbozhanhare yavo kutumira kana kutumirwa mari, nekuti izvi vanokwanisa kuzviita chero nguva uye hazvinetsi sezvinoita mumabhanga.
Despite kuti macharges akawandisa, I think kuti using zvakaita sanana EcoCash nana TeleCash zvino improve access and convenience in terms of you don't have to wait for my queues my banks in order for you to access your money.
Munyori mukuru musangano rinomirira vanotenga nekutengesera kunze kwenyika reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda vanoti kunyange hazvo vari kushandawo nembozhanhare, chishuwo chavo ndechekushanda nemabhanga, uye vari kutaurira nawo kuti akwanise kushanda nenhengo dzesangano ravo.
Pari zvino mamobile operators ari nani, but kwatiri kuenda isu seorganization takatoona kuti zvakatinakira kusenza nemabanks, because isu tasvika pastage kutotaura nemabanks toda macore branded product and vakabvuma kuti macore branded products, saka zviri nani kwatiri kuzosenza nemabanks because tinete card rinotaura isusu ukama hwedu nebank.
Mabhanga munyika anoda kuti munhu aratidze umboo hwekuti anoshanda kupi nekuti ane pekugara here kuti avhure account, zvakare haabvume kukweretesa munhu mari kana asina chibatiso chakaita semba kana midziyo yakaita semotokari nezvimwe. Zvikamu makumi maviri nechidimbu kubva muzana zvevanhu vese munyika yese ndivo vane maaccounts kumabhanga, izvo zvave kuita kuti mabhanga ashaye basa. Ongororo iyi yakaitwa muna chikumi gore rino nechinangwa chekubatsira vemabhanga, hurumende nevamwe vanoita zvemari kuti vatsvage nzira dzekuona kuti vese avo vanokwanisa kushandisa mabhanga vapiwa mukana sezvo zvichisimudzira upenyu hwavo. VaChinamasa vati chishuwo chavo ndechekuti vese vanowana mari vapiwe mukana wekuvhura maaccounts kumabhanga pamwe nekutora zvikwereti zvekuti vasimudzire mabasa avo angave mabhizimisi, kurima kana mabasa ekutengesa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.